Nezuro semusangano takanga tine chirongwa chatanga tichilauncha campaign yedu inonzi My Zimbabwe Campaign. Saka tiri pakati pekuita karali yedu tichikurudzira vanhu kuti vauye kumusangano. Ndipo pataka atakwa nevakomana vezanu PF kunzvimbo inonzi Joshua Mukabuko Nkomo kukambuzuma section 6. Vezanu PF vakazenge vakokorodza vamwe vatora vamwe kubva kumbare kuwadzana nekumachipisa. Ndopa vakafamba kutanga kutenderera musha wekambuzuma vachiataka vanhu vakanga vakufamba kudzokera kudzimba kwavo. Vanganga vachiwanzo kutageta pane madzimai echikuru zvekuti tine vamwe vanagogo vakatoita vechikuru vakarohwa vakakwadzwa zvakaipisisa.
Vanhu vangani vakakuvara muchiitiko ichochi?
Vanhu vakakuvara muchiitiko ichochi vanosvika ku20. Then vakakwanisa kuenda kuchipatara nezuro kusvika patakazova kuchipatara vanga vari 8. Vamwe vacho vakarapwa vakadzokera kudzimba asi vaviri vakange vakatyoka makumbo nevamwe vakange vatyoka maribs ndivo vakapiwa mbedha.
Makakwanisa here nge muchimhangara kumapurisa chiitiko ichi uye kana makamhangara pane vati vasungwa?
Chakatinetsa kuti timhangare kumapurisa ndechekuti mumusha wekambuzuma pakange patanga kumboitika mhirishonga yekutanga makange vakazara nerayoti nemapurisa. But takatozowana imwe information yaitaura kuti mapurisa ivavo vakanga vatotumwa kuti vatenderere musha wekambuzuma vatobatsira vanhu vezanu PF kurova vanhu veMDC. Saka vamwe vacho vatakatozoendesa kuchipatara vakatembenge vatanga vasungwa vachinzi mimi ndimi makonzera mhirizhonga ivo varivo vakange vatorowa. Saka zvakabva zvatinetsa kuti titi tiende kumapurisa because mapurisa acho vakatorakidza kuti havakwanisi kutidzivirisa.
Asi chiitiko ichochi chakakubatai zvakadii sevechidiki vemusangano?
Chiitiko ichochi chakatibata zvakanyanya nekuti kampeini yatanga tiri kuparura muzuva ranezuro inonzi hashtag MyZimbabweCampaign. Zvichireva izvo kuti kampeini iyi iri kungotaura nezvekuti Zimbabwe ndeye munhu wese. Munhu wese angori muZimbabwe ane kodzero yekurarama zvaanoda zviri pamutemo zvinokurudzirwa nebumbiro yedu yemutemo nekuti pane vamwe vakutora nyika kuita kunge pesi dzavo dzavakatenga. Saka chiitwa ichochi chinotibata kuti tiri mukati mekuita zvatinotenderwa nebumbiro remutemo sekuti takanga tiine tsamba yatakanga tabvumirwa kuita ungano ine mapurisa. Saka tiri pakati pekudaro takabva tatowanikwa nekushungurudzwa nekurohwa kwedzimwe nhongo dzedu zvinongotaura izvo kuti ichokwadi kuti muZimbabwe atina kusununguka. Ndosaka tati tiparure chirongwa ichochi chinonzi My Zimbabwe Campaign chekuti tizivise vanhu munhu wese wemuZimbabwe azive kuti ane kodzero whether uri webato ripi kana kuti hautoiti zvematongerwo enyika. Zimbabwe ndeye munhu wese.